Musangano watiri kupinda waka hako kwa nesangano Renonzi Regional, Africa Regional Organization of International Trade Union Federation kana kuti ITUC Africa. Musangano urukutari saneze Trade Union Organizing ne Collective Bargaining. Chinua kusimbiswa kwe misangano ywa shandi uye kuna urano. Pakati pe washandi ne washandirwi uye pamusoro pema pakati pe masangano ewa shandi ne zvihurumende ya dziri mu Africa.
Musangano uyu unobatsira nenzira dzipi vashandi vemuZimbabwe vamunengiwa?
Musangano uyu zvikuru zvaunobatsira nazvo ndezvekuti tinoita kunonzi kushare my experiences, kunzwawo zvakapindana nevamwe nezviri kupindana nevamwe munyika dziri muno muAfrica medu, uye kuti dzimwe hondo dzatakatarisana nadzo ivo vakambosangana nadzo vakadzikunda sei kana kuti vakadzirwa sei kana kuti vari kudzirwa sei. So ndo zvakakoshera musangano iwoyo, uye uri kutarisa nzira tsva dzekufambisa nyaya dzevashandi nekupanana mazano nekuona kuti tingaita sei kuti tirwisane nehumbimbindoga hwevashandirwi vatinoshandira vanga vahurumende kana kuti vashandirwi vakazvimirira.
Musangano uri kuuyawo panguva iyo vashandi vakawanda muZimbabwe vari kuchema nenyaya dzemihoro. Munoona here zvinosungwa kumisangano zvichizobatsirawo mukusimudzirwa kwemihoro yavo?
Musangano yakadai mukoma jonga ine yatinoti persuasive value, inoita kuti tionesane iwo vashandi vemuAfrica tive nea collective position panyaya dze mapdo backed salary or mapdo linked salaries. But sezvamunoziva kuti nhamo dzedu hadzina kufanana, chatingangoita chete ndechekuti tinoita macommon positions on issues of common interest, dzekuti tobata sei nyaya dzeinformal sector, tobata sei nyaya dzevashandi vari muyatinoti precarious work, tobata sei nyaya dzevashandi vari kuhora mari iri pasi pepdl. So izvozvo zvinoita kuti vakuru vedu pavanoenda vachinotaura palevhel yana au palevhel yesadak vari under the auspices of satuk, tinenge tichitaura with one voice because maissues anobata vashandi anenge ari well ventilated. Ndo pamunozoona panozobuda sadak protocol on workers and informal rights, ndo panozobuda maprotocols akasiyana-siyana anobata in the world of work.
Idzo dzihurumende dzemuAfrica zvii zvadziri kuitawo kutsigirawo vashandi pamwe nemasangano anomirira vashandi?
Hurumende dzemuAfrica maonero edu isu ndeyekuti dzinofanira kukoshesa vagari vemuAfrica, pakutanga kukoshesa macitizens ivo vagari vemuAfrica, nekuti ndo vanoita kuti hurumende dzivepo. It's unfortunate kana tichiona hurumende dzichipesuwa tinoti maneoliberal policies, kana dzipesuwa mapolisi anenge achinyanyisa kurerekera divi remainvestor vazhinji vacho vatombori zvizvarwa zvemunyika idzodzo. Ahead of vanhu vanosweta day in day out kuti nyika iende mberi, nekuti hatinoti mainvestor mazhinji acho especially muAfrica vari muextractive sector, kuti kana vapedza kutora zvavanga vachitora vanobva vatovhara vobva vaenda. Tine mienzaniso yana kamatizi tini mine, mainvestor anga achitora tini iya pavakangoona zvisingacharaitiri vakabva vatoenda. Vana vanga vachishanda nevanga vachiita sei vosara vatova varombo kudarika matangiro avakaita. Saka hurumende dzemuAfrica dzinofanira kutora deliberate position yekuempower vanhu vadzo. So izvozvo izvo ndo zvatinenge tichigadzira kuti kana tichizonoengeja nehurumende idzi tisvike patinoonerana kuti fokasi yedu first and foremost inofanira kunge iri yezvizvarwa zvemunyika, tisati tanyanya kutarisa kuti vanoda kupfuma kuwedzera zvakanyanya ndivo vatingaisa kumberi. Nekuti zvinofanira kuzikanwa kuti vanhu vanoshanda vanoshandira kuraramisa mhuri, asi vazhinji vanoita zvemabhizimusi vari kuda kutowedzera pane zvavanazvo kuti vaite fuma zhinji yakapfuuridza. Isu hatisi kuti zvakaipa, asi ngazvisaitwa zvichisiya pasi avo vanogadzira pfuma yacho nezviya ravo.